Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti haisi kuzodzokera shure pakuferefeta uori mapazi ehurumende. Vagari vekumukumbura mudunhu remashandaland central vofara nokubviswa kwezvimbambaira munzvimbo yavo. Gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vanoti hapana kudududza panyaya yekutoresa vana mhiko kana kuti national pledge. Vamwe vanga vachiratidzira muAfrica Unity Square vosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekubira mamwe madzimai. ZANU-PF yoita musangano weCentral Committee paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chava Mugabe. Bato rinopikisa reMDCT rinoti Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ngavasiye basa nekuti vakundikana. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera kuStudio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.